Mamwe madzimai ekumhangura mudunhu remasvanarend West anoti vari kudzoserwa kumba vasina kubayiwa nhomba yecovid-19 vachinzi havabayiwe sezvo vakazvitakura kana kuti vachiri kuyamwisa. Amai Emilda Mwale avo vari kuyamwisa mwana wavo ane mwedzi mitanhatu vanoti vakadzoswa pamakonje Christian Hospital.
Ndabayiwa nokuti ndakanzwa kuti vanhu yamwisa
izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai akazvitakura amai Rutendo Makwara avo vanoti vakarambirwawo pakiriniki iri pedyo nekugudubu kumhangura. Mukuru anoona nezvedzidziso yeutano kana kuti Provincial Health Promotion Officer mudunhu reMashonaland West Dr. George Kampondo vaudza Studio 7 kuti dunhu ravo harisi kubaya nhomba madzimai akazvitakura kana vari kuyamwisa. Dr. Kampondo vati mhando yenhomba iri kushandiswa munyika iri kubva kunyika yeChina haina kuongororwa kuti inoshandiswa pamadzimai aya here pasina dambudziko.
Pane madzimai vakazvitakura nevanoyamwisa havasi ava kudziri kuti vapiwe vaccine at the moment.
Asi mukuru anoona nezvechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti hapana chakaipa kuti madzimai akazvitakura kana ari kuyamwisa vabayiwe nhomba.
Madzimai vari pregnant vane vana vari kuyamwisa vari kutariseta vasingayamwisi
mashoko aya atsinhirwawo nevaive mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Mahida avo vati madzimai ari kuyamwisa anokwanisa kubayiwa nhomba uye vakatiwo madzimai akazvitakura asiri kurwarisa nezvirwere zvakaita seBP, shuga kana kunzwa dzungu anokwanisa kubayiwa nhomba. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanga vachinzi vari mumusangano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino madzimai akazvitakura akabatwa nechirwere checovid-19 anosvika zvikamu 26 kubva muzana uye madzimai matatu akazvitakura vakapa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.